manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kurume 14 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu vange vachinzi vakazvigadza zvisiri pamutemo kumasvingo vobvumidzwa kugara panzvimbo iyi mushure mekunge hurumende yati haisi kuenderera mberi ichichuchisa nyaya iyi. Madzibaba Ishmael vomiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mitemo yenyika. Nyaya yemabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari makumi mashanu vemuraini rekwa Chitukuva muprazi rezero kumasvingo nasi vachenerwa nedare pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvigadza paivhu rinonzi ndere hurumende. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Gweta revagari ava rangachimirira sangano recommunities in action platform kana kuti CAPE vamadhokuchivasa vati vachuchisi varasa mhosva dzavanga vachipomera vagari ava zvaita kuti mutongi wedare avasunungure
teti yati iyo haichaenderere mberi nekupresa macharges pane vagari vekwachikutuwa vandanga ndichimiririra vachitivo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatirikutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land saka ipapo mutongi apa mutongo wokuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land saka zvoroitwa nava vachisina mhosva yavanayo ava nyaya yavo yabva yapera
vachivasa vati vagari ava ndevedzinza remadzimambo aigara pamasvingo eGreat Zimbabwe emunhu mutapa nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadziteteguru avo kubva makore mazana matatu apfuura
abuda mudare tinozvitambira nokuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore
sabhuku Chikutuva vaHenry Makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
isinozvitambira namaoko maviri vamutimba inyaya yakanaka zvikuru yatatenda mudare vanhu vose vafara vapembera aiwa tadzorebwa lendi yedu tapuwa lendi yedu tigare muzvakanaka tichitendawo nai vatungamiriri vehurumende tovatenda chaizvo
vanoona nezvemabasa musangano reCape vakudzai mushave vati dare ratura mutongo wakanaka uye rakoshesa kodzero dzevagari hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zvapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadziteteguru adzo vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakanga vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000 asi pamutemo wenyika gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuro yematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo bumbiro haribvumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa Kungodzinga vanhu kunotyorawo zvibvumirano zveUnited Nations nechiAfrican Union. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Muzinda weAmerica muZimbabwe nasi waparura chirongwa chekudzidzisa vana vane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemana pamusoro peutachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Chirongwa ichi chiri kuzivikanwa nekunzi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kana kuti DREAMS. Chichange chichidzidzisa vana ava pamadande mutande nenzira inova kwezva. Tobias Modzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekuparura chirongwa ichi pamuzinda weAmerica muHarare, mukuru anomirira nyika iyi muZimbabwe, muzvare Elaine French, vati chirongwa ichi chichadzikisa kutapukira kuutachiona weHIV mune vechidiki kunyanya vasikana.
Vasikana vechidiki ndivo vari panjodzi yakakura yekutapurirwa chirwere cheHIV. Naizvozvo zvakakosha kuti tivabatsire nedzidziso kuitira kuti vakwanise kuita sarudzo dzakanaka.
Vawedzerawo vachiti nyika yeAmerica ichaenderera mberi ichipa Zimbabwe rubatsiro mukurwisana neHIV kubudikidza nebandiko rayo rePEPFAR.
Senyika yeAmerica ticharamba tichitsigira Zimbabwe mukurwisana neHIV. Tinofara kuti rubatsiro rwedu mumakore makumi maviri adarika rwaiita kuti vanhu vari kurarama neHIV vabatsirike zvakanyanya. Tinovimbisa kuti rutsigiro urwu ruchaenderera mberi kuburikidza nechikamu chedu chePEPFAR.
Chirongwa cheDreams ichi chinosanganisira kudzidzisa vana pamusoro peutachiona weHIV pachishandiswa nzira dzechimanje-manje dzinonzwisiswa nevana, mabhuku ane mifananidzo uyewo kushandiswa kwemasaisai eintaneti. Muzvare Siza Mukwedini vekusangano rematamba Film Labs for Women, avo vakashanda nemuzinda weAmerica muno kugadzira zvidzidzo izvi, vaudza Studio 7 kuti nenyaya yei kwakasarudzwa vana vadiki padzidziso iyi.
Takatarisa nezvavo nenyaya yekuti vanga vachisarira mashure. Maprogram akawanda anga achiitwa neDreams kana anga achiitwa nePEPFAR nemaimplementing fathers avo anga achirerekera kune vana vanotangira pa15 kusvika pa24. Asi kumazera madiki vaya ndo atakunzwa vana vakuita drop out kubva muchikoro, vari kumitiswa maageism adiki, vanenge vachiita vana kana kuti vakurodzwa vakuita sei zvakawanda vana.
Mukuru weDreams Rise, chirongwa chekurwisana neHIV chakatsigirwa nePEPFAR pamwe chete neCDC, amai Dominica Dakwa vanoti chakakosha zvikuru chirongwa chaparurwa nasi ichi. Chiremba anoshandira muHarare vaPrince Mafuta vanoti kudzidziswa kwevana pamusoro pechirwere cheHIV kunogona kudzikisawo uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere ichi.
Zvagara zvinonetsa kuti vabereki vadzidzise vana pamusoro penyaya dzine chekuita nebonde, asi mukore uno tikasadaro vana vanoparara nezvirwere. Ngatigarei navo pasi tivadzidzise sevabereki. Vamwe vanogona kuti kukurudzira kuti vaite asi vakachengetedzeka, asi ini ndinoti ngatisafungai baku tanaiwo.
Chirongwa cheDreams ichi chiri kutarisirwa kutekeshera nyika yese. Kubva mugore ra2004 America yapa Zimbabwe rubatsiro runosvika mari yekuAmerica madhora biriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe kana kuti 1.7 billion United States dollars rwekurwisana neutachiona weHIV nechirwere cheshura matongo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mukuru wekereke yeJohan Masowe gore jena penyera nyika madzibaba Ishmael nevamwe vavo vanomwe vamiswa pamberi pedare nhasi kuNorton. Dare rati richapa nemusi wemuvhuro mutongo waro wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vasere ava vakasungwa nemusi wechipiri kunyabhira. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa ati akawana makuva gumi nematanhatu pavanonamatira kusanganisira evana vadiki manomwe. Vanhu vakafa ava vakavigwa pasina kusumwa vebazi rekwamudzviti sezvinosungirwa pamutemo. Mapurisa anotiwo pavana mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 251 vakawanikwa panonamatira madzibaba Ishmael, mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu havana magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Vana ava vanonziwo vanoshandiswa mabasa akaoma uye havasi kuenda kuchikoro. Vanonziwo ne pavakatorwa vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa muHarare kuti vanoongororwa utano hwavo navana chiremba. Kuoma kwaita upenyu munyika kwave kumanikidza vana vadiki kuenda kumabasa. Zvinogona kuonekwa nemasangano akaita seInternational Labour Organization kana kuti ILO sekubata vana senhapwa izvo zvisiri pamitemo. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemutemo yenyika, vana vanofanira kutanga kushanda vave nemakore 16. Asi izvi handizvo zviri kuitika nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika. Mumwe mukomana ane makore 6 ekuberekwa, Nigel Panatsa, ari kutoshanda basa rechiwindi muguta reHarare kana abva kuchikoro.
Kundoita zvekushedzera makombi kuuye kurengeuke nekugeza motikari. Nguva ndowana 5 kana pondo nemabhondi.
Uya Maria Smuperi, avo vanogara naye nemumwezve muzukuru wavo kuchitungwiza, vati vanga vasingazive kuti nezera rake anomboita windi mudhorobha.
Izvi zvekuti anoshedzera makomba anotozviziva, tozonzwa nemi matouya muchitaura kuti anoshedzera makomba.
Mumwe muzukuru wavo Rumbidzai Sumuperi, anova musikana ane makore 9 ekuberekwa, anoti naiyewo anotomboita zvekutengesa maputi nezviwidzi muguta reHarare.
Mona mutinenge nichiita basa rekutsvaga mari kandichipukuta mota kana unodedzera makombi. Mari iyo yandinenge ndatsvaga ndo yandinoenda unobhadharisa school fees.
Mumwe mwana ane makore 11 Lincoln Prince, anoti anotomborovha kuchikoro achitengesa mumigwagwa kuti mhuri yake iwane chekudya.
Ndoda kubatsirikana nekuti ndinotengesa makamu, ndinotengesa masquidzi, ndinotengesa maero, ndinotengesa mazepe chi zvakawandawanda nematiripiki nemachinoda kubatsirikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vati kunyange vana vadiki vachiita mabasa akasiyana-siyana mumigwagwa mumaguta, mutemo wenyika hauzvibvumidzi.
Mapurisa vanoshanda nemapazi hurumende akasiyana-siyana, vanosanganisira Ministry of Labour and Social Services, vanosanganisira local government. Uye zviyo veri zhinji chaivo chaivo, mutemo wenyika iri pachena kuti hakuna munhu afanira kushandisa mwana ari pasi pemakore 18. Saka kana pane vanenge vaona zvakadaro zvichiitika ngavamhanyare.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoona nezvemagariro evanhu muzvare tariro muungani, avo vanoshanda kuBritain, vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwave kupa kuti vana vaende kunoshava.
Vabereki vakavawanda havachakwanise kuti vabhadharire vana vavo mari yechikoro, nokudaro vanopedzisira vaakuita mabasa ese ese kuti vawane kurarama.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi ongororo yakaitwa nebazi rezvevashandi muAmerica reBureau of International Labour Affairs yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu 14 kubva muzana kana kuti 14.8% vari pasi pemakore 14 vari kushanda muZimbabwe zvinova zvisiri pamutemo. Vakawanda vavo vari mumapurazi. Zimbabwe kwemakore akawanda inonzi haina zvairi kuita kuti vana vasabatwe senhapwa vachishanda. Asi ongororo inoitwa neZimstat makore 5 ega ega yakati vana chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndivo vari kushanda vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Zvina bhizimisi Kemisi Ziva, uyo akashaya nechirwere cheitsvo, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. vasiziva vakashaya nemusi wemugovera uye vakapiwa remekedzo rwegamba redunhu kana kuti Liberation War Hero. Mushakabvu ndiye akatanga kambani yeCosmos Cellular uye akaitawo sachigaro weBroadlands Network. Akamboshandawo kukambani yePTC. Akaberekerwa kuFilabusi, Matabeleland South, musi wa 30 Chikumi 1947. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti nasi arwisa pasi nemuchadenga nzvimbo dziri pakati pedhorobha reGaza. Israel yati yarwisawo muguta reKhan Yunis ikaparadza zvinoshandiswa nechikwata cheHamas kukanda zvombo nemuchadenga. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vakurudzira Israel kuti ione kuti vanhuwo zvavo vapiwa zvekudya nemishonga. Malawi inoti yatanga chirongwa chekudyara mbeu dzechibage dzakauchikwa nemushonga kana kuti genetically modified kuedza kupedza nzara yave kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye makonye anodya zvirimwa. Asi vamwe vanoti vanotyira kuti zvirimwa izvi zvinogona kukonzera matambudziko munyaya dzezveutano nemamiriro ekunze. Urongwa hwekuongorora mbeu idzi huri kuitirwa paLilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Munyika maita gakava pamabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende, kunyangwe zvakaziviswa kare nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti kuchaita nzara, hurumende haisi kuratidza kuita chipatapata chekutenga chibage nezvimwe zvinodiwa. Asi iyo hurumende inoti hakuna achafa nenzara uye vanhu vachabvumidzwa kutenga mupunga nezvimwe kunze pasina mutero kutanga muna chikunguru. Mugozeya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7, abata vaLloyd Damba, vanova munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko, mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, pamwe navaJones Musara, vanova nhengo yeZANU-PF. Totanga kunzwa kubva kuna vaDamba.
Chekutanga mukoma jonga ndinoda kuti President Mnangagwa vakanga vachiziva about El Nino nekuti El Nino yakatanga kuziviswa last year as far back as muna July. Saka taifanira kuprepare nekuti El Nino drought nekuti kuwanda kwemvura kana kushomeka kwemvura. Saka ipapo ndipo taifanira kugadzirira kuti izvo matura anga akamira sei. Pati zvakava zvina kukwanisa kunge zvichiitika. Chepiri, vamunangagwa vakabva kutaura last month iyoyi vachinobhadhidza kuti die of hunger zvichireva kuti hapana achafa nenzara. Saka zvakutishamisa nawo kuti vakuti vanhu ngavatenge chibage wega vagotenga chibage wega sei kana kuti zvekuti avumirira kuchiite mopapa ndo zvimwe zviri kuti shungurudza nekutinesa kuti nekuti mamopapa kazhinji vachadzimara vakutastatutory instrument mastatutory instrument zvinozora mapurisa akumira murodhi achiita maroad blok achitora chibage kubva kune vanhu vanenge vachifamba vanenge vachitora kubva kumamisha avo. Saka zvino izvozvo zviri kutishungurudza kuti is it the planning of the government vanenge vasingazvizivi here asi nyaya yeonini yagara ichizivikanwa.
Tenzwe kuona vamusara, takanzwa kabineti ichizivisa matanho akataurwa mudare remakurukota. Munoti nezvataurwo zvakare navaDamba?
Ya, zviri kuita ndezvekuti hurumende iri kuita gadziriro ichitarisa zvichirimo mudura. Handiti zviri kuita ndezvekuti hazvirevi kuti matura enyika nevanhu haasi china chinhu zvatinotaura nguva dzino. Aiwa, mune zvichimo zvinotarisirwa kuti zvinokwanisa kusvika kunana July zvichirimo. Tichatsa futi kuti even though kwakapisa zuva rakapisa asi kune kumwewo kuchakohwewa zvokuti vanhu kana vachinge vapedza kukohwa vachamboti jei zvinhu zvavakarima mwaka uno. Handiti asi kune nzvimbo dzakaita steric ikoko hurumende yanga yagara ine program dzayo dzesocial welfare dzokubatsira vanhu vasina chokubata. Saka hurumende yakaita urongwa hwekuti kutanga muna July kana taona kuti matura edu adzikira zvakanyanyisa vanhu vochitanga kutenda kwavanotenda kunze kwenyika. Asi hurumende yakaona kuti vakasabvisa zvatingati juti inochajwa kana kuti kupinza zvinhu munyika zvinoita kuti chikafu chidhure Saka vamunangagwa semunhu ane rudo nevanhu veZimbabwe. Ndosaka dare guru rekabhineti rakaripa chisungo chekuti Afrika chibva kunze chatenda chakachipa. Saka nyaya dzezvematura yekuti matura mune zvakadini zvasara zvakadini vanozviziva. Saka tiri mugwara.
Tinzwe kuna vadamba vanamba pindai tinzwe.
Regaini kutorei bheke kumagwaro kana mange muchiziva kuti kumagwaro. Faro zvakaratwa hope dzake achizoudzwa kuti kuchazoita nzara. Haana kumirira kuti rizosvika gore rechi7 kuti atanga kuzadza matura. Akatanga kuzadza matura ake Faro muchine 7 yezidze maguta. Saka zvekuzomirira kuti kusvika muna Juni zvazvibatsiri.
Vamusara, tinoonawo zvakare kunge pasina kudyidzana kana kutaura rimwe pakati pevakuru muhurumende. Tainzwa kubvira kare kese zvinhu zvimwe zvakanaka. Asi kabineti yakazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, chatika pata kuziva ndechekuti mwaka ese yapfuura Zimbabwe kubudikidza neutungamiriri wamunangagwa yakange yazadza matura tichishandisa chirongwa chepfumvudza tichishandisa chirongwa chelendifomu vanhu vedu vatema vakaona minda. Saka pabasina chikonzero chatingati kuti paite panicking nekuti matura anga azere. Sazombotakanisika nechekuti mwaka uno mvura haina kunaya zvakanaka. Nomwari udhaivhanga hapasa nenzara vamunangagwa vakataura and vamunangagwa tinoziva vari munhu anozadzikisa zvaanenge avarumbisa.
Tinzwe kuna vadamba. Vadamba, hanzi nevamwe vari kutisvitsawo mashoko kuno, chikafu kana chaakugoverwa pasapo chiri kusvika chaakutariswa kunzi munhu abuda mbamani. Zvinhu zvamuri kuona zviri kuitikawo here uye mungataura nezvazvo here?
Tosinzwe zviri kuitika mukoma Jonga. Saka isu tikuti zvinhu izvo zvakaipa nekuti chikafu ichochocho chiri kutengwa netaxpayers money. Ndikatenga masamba matm ndokubatirwa tax mari iyo ndinotenga chibage. Saka yesiiti kana chavo inopiwa vanhu kunze yechinjinikupa munhu wezano papfumvudza zviri kuitika. Saka tikuti zvinhu izvo zviri kuitika ende ngazvisaitike nekuti Zimbabwe ndeyedu tese tikubhadhira tax.
Vamusara, tipete chirongwa, pindurai tinzwe.
Hakuna munhu anozouya achiti izvo ndazonzi kana kuti wezanupiwa upiwa. Hakuna vanhu vanotodzingwa musangano wezanupiwa vakaita izvozvo. Even vakaita izvozvo muhurumende hakuna munhu anogumidzwa and hakuna munhu achakarudza vanhu kuti kuinge zvakati paka hapiwe zvakati.
Avo vanga vari vaJones Musara vanova nhengo yezanupf. Manzwawo zvakare kubva kuna vaLloyd Damba, munyori anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDC. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yakokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedanho reparamende reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakapasisa bhiri nezuro rekumanikidza kambani yeByteDance inoburitsa mavhidhiyo eTikTok yekuChina kuti izvipatsanure kuhurumende yenyika iyi kana kuti yotengesa bazi rayo remuAmerica. Mukuziya nezvenya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe anoita zvemafirimu nekufambisa mashoko ari mukuru wekambani yeMirajo Productions Nick Zemura kuti tinzwe maonero ake.
Kuona kwedu isusu semaartist nevanhu vanoita zvecontent zvinenge zvatovhiringa vanhu vakawanda nekuti vamwe vanhu vari kutorarama neTikTok iyoyi. Vamwe vanhu vari kutobhadharwa mari dzekutochengeta mhuri nekurarama kwavo nekugadzira mavhidhiyo anoenda paTikTok. Tichitarisawo kune zvemabhizinesi, vanhu vemabhizinesi vanopfuura 5 million businesses vari kuadvertisa paTikTok. Kureva kuti yato yekambani inofanirwa kupiwa uremu hwakada kuzongoenderana nana Facebook, Meta, ana YouTube.
Ngatitira pasa bhiri irori, zvinenge zvave kureva kuti kudini pakati peAmerica neChina.
Zvinotishamisei kuti ukangosinzwa kanyika yakaita seAmerica inotaura kuti iyo freedom of speech voonekwa vachinge vari kuda kuenda kunovharidzira kambani nekuti inobva kuChina. Ndinozivisa kuti vari kutaura nyaya yekuti pane maissues enational security kuti vanogona kutora mazive evanhu vari kuenda paTikTok vanogotora information yokuva kuChina nekuti kambani ndevevanhu vekuChina. Asi America yakatanga kudai nhasi zvichazoita sei kumakambani ekuAmerica akaendawo kune dzimwe nyika. Imbofunga yekuti nhasi tikati isusu muZimbabwe hatichada Facebook, toda kuti hatidi makambani chaAmerica, toda kuti Facebook itengesere Zimbabwe division. Inozova experience yakanaka here kana zvadaro?
Munoona here zvichitozosvika pakuti zvinzi TikTok iya yatozovharwa zvachose munyika?
Kuona hangu kwangu ndekwekuti inogona kusazobhanwa zvekubhanwa, inogona kuzongomanikidzwa kuti itengeswe ibatanidzwe neimwe kambani muno muAmerica yoramba iripo. Asi hazvisi kutaridza zvakanaka.
Kunewo here zvizvarwa zveZimbabwe Zimbabwe zvinoishandisa wo TikTok.
Oh, TikTok yakazara muZimbabwe ende inonakidza futi. Isu tinoikambi tinoishandisa kuzvikazhinji sedambe. Vanhu vanenge vachienda vachinoita zvavo mitambo yavo vachitamba mimhanzi vanoita zvinosekesa vanodzidzisa vanodi kwoita vanotengesa. Ine chikoro chakanyanya inini semunhu anoda zvekuita nezvekudzidzisana. Ukaenda paTikTok unogona kutoswera uchidzidza makosi akawanda kubika kugadzira zvinhu kuita sei. Inoshanda steering kunyanya kune vechidiki.
Mumwe anoita zvemafirimu ari mukuru wekambani yeMirajo Productions, Nick Zemura, ari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi kweStudio 7. Munoona vakura vaka varunoti vakatarisa vanhu vanoona kunge vanhu takapusa zvokuzopusisa chaizvo. Zvakataurwa navachadzamira paya paya vachiti ivo nyika yese ndiya purezidhendi. Ivo paya vada kutopromota dynasty yavo kuti vana vavo vaite maland barons, vazukuru vaite maland barons. Nekuda kwaizvozvo muchaona mapurazi akawanda achatorwa achinziwo anofanira kunge ari mumaoko memhuri yavo nevazukuru vavo. Saka ngavasationese kunge hatisi kuziva marongero avaroda kuita nyika yedino. Isusu takangotarisa saizvozvo. Saka havazivawo chimwe chinhu chokuti aiwa zvinopera.
Masora seStudio 7, hai avo mai vanotaura chokwadi chaicho. Chokuti izvo ngatibvumei, nokuti vanhu vasingadi kubvuma maopposition nenyaya yokuti havadi kuti vanhu vabve muurombo, asi kuti vanhu varambe vachitambura. Mai vari kutaura chokwadi kuti nga tadii kumbotarisawo kuti kunonzi kubviswa kwemasankisheni kuchavisa chii, uye timboisa musoro pamwe chete titarise tichibvuma, noti kuramba tichikakavara kana kuti kuramba chokwadi chatinoona kuti izvo hurumende yanga yakaikwa mbira dzakondo.
Jongo akandimire, nyaya dzamuri kubudisa mazuva ano idzi dzinoenderana nezvinoenda nezvematongerwo enyika kana kuti maakutoita zvimwe zvebhizinesi nana tobacco flows nana whatever kubva zuro? Hatina nyaya yatakahwa kwamuri. Budisaiwo nyaya dzine chokuita nezvematongerwo enyika zvinoenderana navaEmerson Munangagwa navaNelson Chamisa nanaTendai Biti. Zvese tinyatsonzwisisa kuti chataswera tichidzidza nhasi nokuona chii chinhambo chokuti zuro makangotaura nyaya imwe yandakangoita sokungoti terei imwe inenge iri naniwo zvayo. But tinei nezvebhizinesi muchirongwa chino cheStudio 7? Tine nyaya yezvinhu zvakavanzika zviri maererano nezviri kuwanikwa munyika, kwete zvefoglia. Shuwa tikavhurira Studio 7 foglia. Taurai zvinhu zviripo zveukama hwemapatriotic parties, tichatonzwa kuti chii chiri kufamba muupenyu hwedu.
Pastudio 7 masora sei vashamarara nevahamadiwa. Ndinoda kuti ndizivisewo vanhu veZimbabwe kuti kunyange vanopihwe mota vacho nevamwe vanoita zvavanoitirwa, hurumende haizvioniwo here? Deno ari opposition anoita saizvozvo angadai asina kuvharirwa. Ko, chavasikaongorori kuti mari idzodzo dzinobva kupi? Kunyange huri upfumi, haungaiti upfumi hwokukandira mari kachero nomudziva mese kana kupise mari. Ngatiwane musoja uya akasungwa paakape makavichi mombe achibvarure mari. Hazvitenderwi zviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi cheWomen's Round Table tiri kutarisa nyaya yemusangano wepagore wechimakumi matanhatu nemasere unotarisa nyaya dzekuyanzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume we68th Annual Commission on the Status of Women uri kuitirwa kumuzinda weUnited Nations kuNew York, uchipindwa nemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisirawo vemuZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Hurumende inoti haichamanikidze vamwe vagari vekumasvingo kubva panzvimbo pavange vakatamira. nyaya yemabatirwa ari kuitwa nyaya yechikafu yokonzera gakava munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.